Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo Chivabvu 21-2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinokutarisira kuti kumastructures yevagari kunzvimbo dzakasiyana siyana dzemuguta reHarare vaite misangano yavanokoka makanselers avo.
Hurumende yokurudzira kuti paitwe ongororo paurongwa waida kuitwa nekanzuru yeHarare wekuda kutenga imwe software. Vagari vachiti panogona kunge paine uori waida kuitwa nekanzuru. Asi meya veHarare vaJacob Mafume vanoti vakatomisa urongwa uhu.
Uwandu wevanhu vakurwara nechirwere huri kuita uchiti wedzerei ende uchienda kumatunhu akatisiyanei siyanei. Nokuda kwaizvozvo tinokurudzira kuti vanhu vazvichengetedze kubva kuchirwere chekorera.
Uwandu hwevanhu vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera svondo rapfuura hunonzi horamba huchikwira kubva pachatanga muna kukadzi. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yanhasi yePSL. Ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende kuburikidza nemunyori anoona nezvedunhu reHarare vatafadzwa muguti inonzi iri kukurudzira kuti paitwe ongororo paurongwa waida kuitwa nekanzuro yeHarare wekuda kutenga imwe software yekushandisa mumakombiyuta kutara mitero nemamwe mabasa. Software iyi iyo inonzi Enterprise Resource Planning Software inonzi yaida kutengwa kubva kuSouth Africa ichikosha mamirioni makumi mashanu nemanomwe emadhora ekuAmerica kana kuti US $57 million. Asi meya vekanzuro yeHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 nhasi kuti kanzuro yavo yakatomisa urongwa ihwohwo. Ukuwo rimwe sangano rinomirira vagari vemuguta reHarare reHarare Residence Trust rinoti riri kunyunyutawo pamusoro penyaya iyi richiti vagari vanodatsana nguro izere. Hatina kukwanisa kubata vamuguti kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano iri vaPrecious Shumba kuti tinzwe maonero avo.
Isu sesangano revagari tirikutarisira kuti kumastructures yevagari kunzvimbo dzakasiyana siyana dzemuguta reHarare vaite misangano yavanokoka makanselers avo vachitarisira kuti vapihwe maupdates maererano nenyaya dzeservice delivery. Nekuti dambudziko guru ratiri kutarisana naro nderekuti makanselers mazhinji haachinei nezvinofadza vagari zveservice delivery, asi wawe mubishi rekutsvaga rutsigiro rwekuti vadzoke muhofisi varambe vari makanselers.
Misangano yamuri kuda kuita iyi munofunga kuti inogona kubatsira here kuti zvinhu zvacho zvigadziriswe?
Chimwe chinhu chatitaita zvakare ndechekuti kana zvanyanya kunetsa tinogona kutora matanho ekuenda kukoti kuti tiedze kusimbisa nyaya yekuti vanofanirwa kuita zvinhu zvavo zviri pachena vasingambunyikidzi kodzero dzevagari. Izvi ndo zvinhu zvatinofunga kuti zvinotikoshera kana pachive nehurukuro pakati pevagari nemakanzerazi avo unge tunokwanisa zvakare kushandisa simba rematare edzimhosva.
Saka kumatare uku munoona here paine chinobuda mukakwidza nyaya idzodzi kumatare?
Chinhu chikuru chatiri kuona ndechekuti kunyange tikawana simba kumatare edzimhosva, majudgments acho haasiri kuenforcewa zvinofadza vagari. Saka simba rinotobva kuvagari kuti varege kuramba vachivhotera vanhu vasingagoni kuita zvido zvavo.
Mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Uwandu hwevanhu vanonzi vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera svondo rapfuura wasvika pamazana matatu nemakumi maviri nevaviri kana kuti 322. Unove uwandu hwepamusoro-soro pasvondo rimwe chete kubva pakatanga chirwere ichi musi wa12 kukadzi gore rino. Ruzhinji rwevanhu vakabatwa nechirwere ichi runonzi rwuri muguta reHarare. Bazi rezveutano rinoti chirwere ichi chakanyanya kudunhu reManicaland uko kwave nevanhu mazana mana nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 451 kuchitevera Harare iyo yasvika pamazana maviri nemakumi masere nevasere kana kuti 288. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa uye vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Asi tabata nyanzvi yezveutano vachishanda nechipatara chechinoi Mall Medical Center Dr. Josphat Chiripanyanga kuti tinzwewo maonero avo.
Chirwere chekorera tirikuona kuti chiri kuendera mberi munyika yeZimbabwe. Izvi zvichionekwa nekuti macases kana kuti uwandu hwevanhu vakurwara nechirwere chekorera huri kuita huchitiwedzerei ende uchienda kumatunhu akati siyanei-siyanei. Nokuda kwaizvozvo tinokurudzira kuti vanhu vazvichengetedze kubva kuchirwere chekorera.
Vanozvichengetedza nenzira dzipi?
Tinokurudzira kuti vanhu vageze maoko vasati vabata chikafu, vageze chikafu chavo chavanoshandisa pakubika, vachigeza vasati vachibika, pakubhoilisa mvura vaibhoilisa mvura inyatsokuchena kuti vasaite chirwere chekorera. Tokurudzira kuti kana vachikwanisa kuwana mishonga yakaita sana water guard moisa mvura dzenyu kuti mvura idzodzo dziuraye chirwere chekorera. Kuti kana makuna mvura inge yakachena. Tinokurudzira zvakare kuti vanhu vasashandise mabush toilets zvekuitwa tsvina musango zvinoreva chirwere chekorera chirambe chitekeshera chipararira.
Ko vanenge vatobatwa kare nechirwere vodiniwo?
Kune avo vanenge vabatwa chirwere chekorera ukaona vatanga kuchaya uchiita manyoka akati nyanyeya akaita mvura mvura, chinova icho chiratidzo chekuti unokwanisa kunge wakurwara nechirwere chekorera. Kurumbidza kumhanya kuchipatara unobatsirikana. Kune maantibiotics nemishonga mizhinji yamunokwanisa kuwana. Chinokosha kazhinji panyaya yekorera inyaya yekuti munhu akanga akurwara nekorera akurumidze kumhanya kuchipatara, akurumidze kunobatsirwa. Saka tinokurudzira kuti uyo neuyo anenge afungidzira kana chirwere chekorera, zvikuru sei kuvana vadiki nevechikuru, kangaona kuchichaya kana mwana achichaya zvakanyanyisa, mhanyai kuchipatara nekurumbidza. Ende muri munzira yekuenda kuchipatara endai magadzira mvura yeshuga neisauti, mufambe muchinwa muchinwa munzira, kana ari mwana mudiki muchimunwisa padiki padiki kuti pamunosvika kuchipatara anga asiri dehydrated asina kunyanya kupera mvura mumuviri. Tinoona kuti chirwere chekorera chinonyanya kuuraya kuburikidza nekupedza mvura mumuviri. Mwana anenge aita dehydration, kana munhu anenge aita dehydration mvura yapera mumuviri, ndipo panozoita macomplications kutanga kurwara nechirwere chekorera kusvika pakuzoda kuzoshayika. Saka kuti titi madates kana kuti nhamba dzevanhu huwandu hwevanhu vanofa nechirwere chekorera huite ushoma, tinoda kuti vanhu vano inonzi salt and sugar solution kana ORS oral rehydration solution mvura yeshuga nesauti vasati vaenda kuchipatara mogara matanga kuna muchiri kumba. Pamunosvika kuchipatara moramba muchino, zvinobatsira kuti chirwere chekorera chirapike nekurumbidza, mukurumidze kupora, mukurumidze kudzokera mumabasa.
Avo vange vari nyanzvi yezveutano vachishanda nechipatara chechinoi Mall Medical Center Dr. Josphat Chiripanyanga vange vari parunare muHarare neStudio 7.
Nepenyuro yeVoice of America iri kuremekedza zuva rekukosha kweredhiyo pasi rose reWorld Radio Day kucheretedza kukosha kwedanho rinotorwa.
Regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati vebato rinopikisa rema Republicans vari mudare reparamende vanofanirwa kubvuma kuchinja muono pamashandisiro emari nehurumende kuitira kuti vasvike pachibvumirano nemademokrats chekukwidza mari yekukwereta munyika. Hurumende isati yashaya mari yekushandisa. Hurumende inogona kuita chidimbu chekuzadzisa zvisungo zvayo zvemari nekukurumidza musi wa 1 Chikumi. Vachitaura pamusangano nevatori venhau kuHiroshima kuJapan, vaBiden vakati vakaita chikamu chavo chekupanzira dzekukwidza mari yenyika inosvika matrillion makumi matatu neimwe chete nemabhiriyoni mana kana kuti 31.4 trillion. Izvi vanoti kuitira kuti hurumende yeAmerica irambe ichikwanisa kubhadhara zvainosungirwa kubhadhara. Zvikwata zviri kurwisana muhondo iri kuSudan zvakanyorerana chibvumirano chekumbomisa hondo kwesvondo rimwe chete kutanga mangwana manheru nguva dza 7:45 kuKhartoum. Mashoko aya aziviswa nevayananisi muhondo iyi muhurumende yeAmerica neyeSaudi Arabia. Zvibvumirano zvakambonyoreranwa kumashure zvekumisa hondo iyi hazvina kutevedzerwa, asi America neSaudi Arabia dzinoti rwendo runo vachaita zvese zvavanogona kusimbisa chibvumirano ichi. Gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti chibvumirano ichi chichapa mukana wekuti vari kutambura uye vakatama misha nekuda kwehondo iyi vawane rubatsiro uye kuti mauto abve muzvipatara nedzimwe nzvimbo dzakakosha. Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175-7255 shortwave. Chirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa naBlessing Zulu weStudio 7 cheYouth Forum nasi muchachipiwa neni tichiti taita rombo rakanaka tataura namukoma Bright Kawara vanozivikanwa zvakanyanya nekunzi Boss Kawara mumaindustiri ezvemafirimu nezvemimhanzi umu. Nasi tiri kukurukura navo pamusoro pefirimu ravo idzva ravari kubura rinonzi Varsity Life. Tinzwe zvizhinji kubva kwavari.
Movie iri rinonzi Varsity Life imovie rinoratidza vanhu upenyu hwepayunivhesiti huri kuraramwa nevana vepayunivhesiti. Saka tangangoti muchidimbu iri kuratidza lifestyle yevana vari mumayunivhesitis. Ndakafunga kunge ndinge ndichiratidza upenyu huri kuraramwa nevamwe vangu kana kuti vatiri kurarama isusu kumayunivhesitis, nekuti zvimwe zvinhu vanhu vazhinji vanofunga kuti kuyunivhesiti inzvimbo yekunodzidzira chete, asi inzvimbo iri kuitika zvakawanda zvakasiyana-siyana zviri kuitwa nevana, uye vabereki vazhinji havazive zvinoita vana vavo kana vachinge vari kuno kuyunivhesiti. Uyezve kune vamwe vechiduku vanin'ina vedu vachangonyora form 6 vanofanira kuziva kuuyawo vachiziva zvinoitika, kwete kungonzwa vasiri kuziva kuti chii chinoitika. Zvinovawo zvimwe zvinovabatsira kuti kana vachinge vasvika vanenge vakuziva kuti peer pressure unofurirwa nzira dzipi, vasikana, vakomana, chii chinenge chichiitika vanenge vakuzivawo.
Imi makapinda sei mune zvemafirimu izvi?
Ini kuti ndipinde mune zvemafirimu zvinhu izvi zvakatanga una mukoma vangu vainyora mabhuku. Kana makamboverenga bhuku rinonzi Sajinjimedza anonzi James Kawara, ndiye aita zvekunyora nyaya. Saka inini chingava tingati ndo chipo chatinacho kumhuri kwedu. Saka inini ndakazongoti aiwa mukoma wangu vainyora ari mabhuku, inini kuti ndinyore mabhuku hazvibudi kuti ndinge ndichinyora mabhuku izvezvi, nokuti muZimbabwe mabhuku ukamanyora ana mari yakanyanya stereki uye vashoma vachavaerenga mabhuku. Asi ndikaita iri nzira yemafirimu, ndoita iri nzira yemavisuals, kuti nyaya yandanyora ndochiisa kuma visuals zvinenge zvine impact even kuma audience yedu vanenge vachiona vanenge vachiita se vachinzwisisa zvatinenge tichiedza kuvataurira.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Matambudziko atisunge tichisangana nawo mukoma Evans akawandisa, tisiri nichete ndatanga kunge ndichisangana nawo matambudziko iwayo, asi vakuru vedu vaiita zvefilming vakaproducer mamovie akare ananeria vakuru vedu paingofesa matambudziko iwayo. Anova matambudziko esponsorship. Entertainment industry inoda sponsorship. Izvi tine zvimwe zvinhu zvatikajamba zvatisinange tichiita tichitiza mari yezvinhu izvozvo. Even kamera yedu chaita shandisa kamera 1. Kamera 1 ndo kamera ndaishandisa iyoyo. Kamera chaidoko doko, asi movie chinhu chinoda makamera zakawanda from different angles kuti tinyatso express ma feelings evanhu uye kuti audience yedu inyatsoona kuti shuwa munhu uyu ndo zviri kuitika kwaari. Pane makameras akawanda nengachidiyo, asi isu hangaitoti challenge kuti chikoro chinge chisponsor.
Saka vanoda kuonawo filimu irori vanoenda kupi kuti variwane?
Saka vanoda kuona filimu iri vanokwanisa kuenda pa YouTube yakanzi Facet Life, kana kuti vanokwanisa kuenda pa page yakanzi Boskawara. Enda pa page yakanzi Boskawara, pane ma videos andakaposta ipapo, pane link. Kana kundibata pa namba dzino 077 856 4952, 077 856 4952.
Mashoko amungasirewo vamwe vechidiki vari kunze uko ndeyekuti kudii?
Mashoko angu kune vamwe vechidiki nawo hombe, especially yatunyanya kuratidza pamovie iri, nauye peer pressure, kufurirwa muchikoro umo, kufurirwa kuita zvemadrugs. Madrugs aparadza vanhu vazhinji kuanasikana, nauye kufurirwa kuona mukurarama life yaunorarama kumba kwenyu, kuti tova kuchikoro wochitedzera zvekurarama roommate wako kana mumwe wako. Inowanawo yakashata iyoyo, mawaniro akasiyana, tinowana chinobva kwakasiyana. Saka kutsikana nezvauinazvo.
Ndinokutendai mukoma Bright. Vateereri, mange muchinzwa kuna Bright Kawara, vanhu vanomuti Boss Kawara muindustry, tichikurukura pamusoro pefilimu rake idzva rinonzi Varsity Life. Teererai zvakare shongo rinouya. Hamuchawana zvakare chimwe chirongwa chechidiki cheyouth forum panopa Studio 7. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum.
Yesi simbarangu, simbarangu, yesi simbarangu, murodi patina.
Vatereri, tinosangana zvakare muchirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande. Nazi tachikwa namukoma Abel Mudiwa vane mubvunzo kuna mufundisi David Simango. Ngati vanzwei.
Ini ndinoitwa Abel Mudiwa, ndiri pano pamakado South Africa. Ndoda kunzwisisa pane chechi dzinoti hadzitendi kuchiprofita. Isi tichiziva kuti Mweya Mutsvene vakanzi uchauya, vakanzi uchange uchiprofita nekuparidza nekuimba nekuita zvimwewo zvakangosiyana siyana. Asi chechi dzakaita semamisheni chechi vanotaura kuti hatiiti zvechiprofita. Ndokumbirawo kuti muzobvunze vafundisi venyu kana tikadzoka even kuOld Testament vaprofita vaiveko. Saka handigoni kunzwisisa kuti kusvika nazvino iye Jesu wacho naye ane mumwe maiita zviprofita zvatinoziva. Saka ndoda kunzwisisa kuti vanoti chiprofita kwedu hatiiti vanenge vachizama kureva kuti chii. Ndatenda vahwande.
Mufundisi David Simango.
Manheru akanaka ibaba Hwande pamwe chete nevateereri vedu veStudio 7. Chokutanga tingada kuti tionesane nababa Mudiwa nokujekeserana kuti Mweya Mutsvene haaprofiti, Mweya Mutsvene haaparidzi, Mweya Mutsvene haaimbi sokutsanangura kwavo. Tikaverenga pana Joel chapter 2 verse 28, Mwari unotaura achiti, namazuva okupedzisira ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose, vanakomana nevanasikana venyu vachaprofita. Saka tinoona panapa kuti Mweya Mutsvene handiye anoita zvinhu zvataurwa, asi kuti vanakomana nevanasikana kana kuti vanhu ndivo vanoprofita nokuda kwokufemerwa naMweya Mutsvene. Zvino ngatitaure kuti chii chinonzi kuprofita. Tikada kuti tione nyaya yekuprofita iri nepaviri, Kune kuporofita kwa itwa na waporofita wekare mu Old Testament. Wakafanana na Jeremia, wana Danieli, wana Zakaria, ne vamwe vese vazhinji vakadaro. Saka vaiporofita vachigarwa nomweya waMwari, vachitsanangura zvichazoitika kuvaIsraeri nezvichaitika kumazuva kupedzisira maererano pavaipiwa napo nomweya kuporofita. Zvino ngatichionai kuporofita kwanhasi kuti nhasi uno muNew Testament mushure mokunge she Jesu vauya kuporofita kunoitwa sei, chii chinonzi kuporofita. Tikaenda pana vaKorindo wokutanga chapter 14 verse 3 panotaura pachiti asi vanoporofita kana kuti unoporofita unotaura kuvanhu kuti vasimbiswe nokurayirwa nokunyaradzwa. Ndo chinonzi kuporofita ichocho mazuva ano.
Izvi zvinorevei mufundisi Simango?
Kureva kuti kana munhu achiporofita unosimbisa vanhu pakutaura kwake, unorayira vanhu pakutaura kwake, unonyaradza vanhu pakutaura kwake.
Pane dambudziko here apa mufundisi?
Dambudziko riripo nderekuti iko vamwe vanhu nhasi uno vanoshandura maitire ekuporofita. Vanoporofita nomutovo usiri iwo wakanyorwa mushoko raMwari. Apa zvatiratidza pachena kuti kana munhu achiparidza chikamu chokuporofita ichocho. Kuna Jeremiah chapter 23 verse 21 Bhaibheri rinotiudza pamusoro pavaprofita variko nhasi uno vazhinji. Chinoita kuti vamwe vanhu vasafarira nyaya dzokuporofita dzinoitika mumasangano mazhinji ndechekuti maprofitire acho ndiwo anokonzera kuti vanhu varambe chiprofita chacho, nokuti hakuna munhu anoudzwa chinhu chakanaka akaramba kuita chinhu chakanaka. Saka pana Jeremiah chapter 23 tererai munzwe Mwari zvaanotaura paverse 21 Bhaibheri rinoti, ini handina kutuma vaprofita ava, kunyange zvakadaro vakamhanya, ini handina kutaura navo, kunyange zvakadaro vakaprofita. Saka vaprofita vazhinji vatinoona vanenge vanouka havana kutumwa naMwari zvavanotaura nhasi uno, nokuti taverenga kuNew Testament kuti kuprofita kuparidza, kuprofita kusimbisa vamwe, kuprofita kuita kuti vamwe vanhu vazive. Saka makereke anoda kungwarira izvozvo kuti adzidze kuziva kuti kuprofita kutaura soko raMwari nokusimudza Jesu.
Ndinovimba kuti mukoma Abel Mudiwa magutsikana netsananguro iyi. Reverend Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu.
Tinotenda.
Vaterere, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamungade kugwana nevamwe vatereri, tumirai maaudio enyu panamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo katinoshandisa muchirongwa chino. Tochimbo tarisa zvabuda mumitambo yePSL yatambwa nhasi. Hapana shanduko huru yaitika mumamiriro etafura yeCastle Lager Premier Soccer League zvichitevera kupera kwemitambo yechigumi muhurongwa hwemitambo yenhabvu mwaka uno. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ngezi Platinum Stars ichiri kutungamira makundano aya mushure mekunge Manika Diamonds yatadza kushandisa mukana wayanga yawana wekuti ende pamusoro petafura ndokuita mangange 0-0 ne Dynamos mu National Sports Stadium nasi Maskati. Manika Diamonds iyo yanga ine mapoints 15 yanga ichizoenda pamusoro petafura ne point imwe chete dai yarova Dynamos asi zvakona nanga murapachida. Pari zvino Ngezi njeri pamusoro nemapoints 11 yakaenzana neHighlanders iyo yakaita mangange 1-1 neCranbourne Bullets neZuro. Manika Diamonds iyo yave nemapoints 16 yave pachinzvimbo chechitatu yakaenzana mapoints neCapes United asi iri pamusoro pemakepekepe nezvibodzwa. Murairidzi weMajem Boys Jairo Stapera anoti hondo yokutora mukombe iri kuenderera mberi.
Tichafanira kuti titambe chaizvo, tikowe pese patinokwanisa kukowa kuitira kuti kupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Asi mutsigiri weDynamos vaClayton Matisha vanoti murairidzi wavo Herbert Maruwa anofarira kugadzirisa chikwata chavo kuti chiwedzere mwando.
Zvinoita samasupporters want my wins, want my results. Saka tinongokurumidzira kuti aite improvement in terms of playing yedu. Panira bhora rakatamba pano and the bhora iroro ndiro riri kutarisirwa namasupporters. Harisi kuonekwa pamwe mateams akachidzuwa. Expect kuti timbe
mutambo pakati peCapes United neSheesham hauna kutambwa mushure mekunge Sheesham yaramba kufamba kunotambira mutambo uyu kuMandava Stadium ichida nhandare yayo yeBata. Kunyange hazvo Bata Stadium yakapiwa mvumo yekushandiswa neveZifa, vatungamiri vePSL vakaimisa vachiti haikodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro. MuHararewo mavewo nekuchema kuti huswa hwemunhandare yeNational Sports Stadium hwave kuipa nekushandiswa zvakanyanya nezvikwata zvisere zviri kushandisa nhandare iyi svondo rega rega. Asi mutambo kuColliery pakati peHwange neTriangle waenderera mberi zvikwata izvi ndokuita mangange 0-0. Kwatambwa mitambo gumi zvikwata zvina zviri pamusorosoro petafura ndeizvi: Ngezi Platinum Stars 17 points, Highlanders 17 points, Manika Diamonds 16 points, Capes United 16 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Sheesham 9 points, Greenfuel 9 points, ZPC Kariba 8 points, Black Rhinos 6 points. Yadza yakapunyuka kubva pazvikwata zviri pasi pasi izvi, yarova Herentals 1-0. Asi murairidzi wayo Expense Chitukutu anoti vanofanira kugadzirisa maitiro avo pamberi pegedhe.
Tikushanda zvakanyanya kuti tigadzirise kugwesa. Mukatarisa zvino tagwesa bhora kunze kwebox, kana tisingagwesi bhora kunze kwebox. Saka zvinhu zvatiri kugadzirisa zvekuti magemu akutera ticharamba tichigwesa ende nacho vachagwesa akawanda.
Simba Bhora neBlue Chips ndidzo dziri kuvhara mitambo yesvondo rino apo dziri kusangana muNational Sports Stadium mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende yokurudzira kuti paitwe ongororo paurongwa waida kuitwa nekanzuro yeHarare wekuda kutenga imwe software. Vagari vachiti panogona kunge paine uori waida kuitwa nekanzuro. Asi meya weHarare vaJacob Mafume vanoti vakatomisa urongwa uhu. Huwandu hwevanhu vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera svondo rapfuura hunonzi woramba uchikwira kubva pachatanga muna kukadzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu padande mutande reww.voashona.com. anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Gibbs Dure achikupai chirongwa cheIsindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 21 kuNkwenkwezi 2023. Mukips Dube. Enda benze tu la mdanje.
Siza tola kubuyela bona abantu abantu ababevile bekhona kwaba. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
Kulabanye abantu abathi kalikhutshwa ngemfanelo uhlelo lwe-CCC candidate selection process. Kuyaphokozela ukumalisa kuqembu le-Highlanders. Salethulelazi abatsha ezokholo lwesiKristu lokunye okufanayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabanye abantu abathi kalikhutshwa ngemfanelo uhlelo lokudinga abazamela ibandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Kodwa ibandla leli liyakudlula lokhu. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Uyabona bona abana amatoba ngoprovincial or deputy babo. They are still the same people who are selecting people bona ba. So mbona ngathi umehluko kawukho. I-concept inhle, ibizo layo lihle. Kodwa indlela yenziwa ngayo it's still manipulated.
Njana kujule kolapho baba Ncube.
Angithi into enzakalayo umuntu obuyezo announce umhlangano nxa kuyi candidate yayingu MP yashiwayo yiwe buyizo announce umhlangano announce ama date etshela abantu ukuthi khona sizaba lo mhlangano elangelinje okwenza lokhu nalokhu lalokhu. For example, mina ngingumuntu owenkayi enkayi South. Ungachecka umuntu ethusi ombuzayo uza kutshela ngecandidate yabo eyadliwayo ku previous election ukuthi wenza lokhu. Uzibaza kutshela ngobaba uyokuzeni uSibanda onguye ngu-chairperson. So ke kuyatshengisa ukuthi umehluko awukabi khona omkhulu, kodwa into le abayiphetheyo yinto enhle kodwa ebizwa ngendlela engayisi.
Kumele ingakwamiswa njani?
Uyabona into yokwakumele yenzakale bekufuna khona phana uhlupho kuba lokulwa. Uyabona after ukhetho luka-2018 ngabe kwahle kwaqala i-process grassroots level eyokuthi khona kuma-cells what is structures khona phana ukuthi abantu baqalise ukukhuluma ngokuthi bazakhetha njani napha ama-candidates. But kwasala bona abantu bela mandla amakhulu awokuthi yena lwana umuntu okade ngu-provincial chair kumbe umuntu ongubani banoku-structure sona siyani. Iba abantu who decide who is going where even ku next election. Abantu bona bona bayazikhetha bazifake ende kabafike. I can guess ukuthi sizathola kubuyela bona abantu abantu ababevele bekhona khona. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuhlanganiswa ye-Freedom Alliance. Kodwa umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-CCC uyakulandula lokho.
Into yokuqala sifuna ukuphendula ukuthi uhlelo lwethu uhamba kahle ngenxa yokuthi sasile ama-studies amane khathesi sesiqedisa esithi i-validation le-consensus lapho ama-stakeholders abahlali besigaba mbekuward mbeku-constituency abakuthi gwaca bavumelane ukuthi umuntu ongasimela ngubani. Yikho-ke sokusele nje indawo ezimbili kakhulu iBulawayo leHarare. Sizaqedisa nje khathesi ngoba azange sifune ukuthi sibambe inhlwa ngekhanda njalo sihamba labantu njengoba ibandla lethu libandla labantu. Yinto yokuqala abantu bajayele imvelo ethi tradition le yinto yokuqala ezweni. Yikho ke sizabe lokhu si-improve iyenze.
Kodwa kulabanye abakhulumayo lapha bawamafa bathi uhlelo lolu aliqhutshwa ngemfanelo. Labo abantu abalezikhundla babiza imihlangano endaweni lapha beyifunayo abanye abantu bengahambi into ezinjalo. So bakhonona khona.
Kwakhathesi akula ngisho lapho okuphambanisika khona ngabantu abanye nje abaphonga ufuna ukukhuluma izinto bangalelwazi. Izolo nje lanamhla lokho nje simasingo next week la ngezikuya eziki sase sicedisa ibulawa leHarare. Akuna kucabana into zonke zihamba kahle sizalitshela kakhulu ama-journalists ukuthi sesicedise singathi.
Umnumzana Felix Magalela Mafa ukubandla le-CCC. Besixoxa laye ekobulawayo. Abalimi bathi ukulima kusetshenziswa indlela zokulondoloza ezemvelo kwenza ukuba abangela amakhalakitha kumbe inkabi zokulima begebhe amagodi amancane emasimini behlanyele abakufunayo. Bathi lokhu kubalethela izivuno esihle.
Abalimi abaningi eMatabeleland bathi sebangena kuhlelo olubizwa ngokuthi intwasa olubanceda ekulimeni kuhle njalo lekufuyeni ngemfanelo imbuzi lezinye inyamazana. Okwamanje abanye babo bathi sebelima ngezandla besebenzisa ukuthiwa ngogatshompo. Bagebha amagodi amancane emasimini befake umchuba wezifuyo kumbe imvundiso yezemvelo behlanyele umumbu kumbe amabele. Unkosikazi Patience Ndlovu uthi kuyanceda kakhulu ukulima lokhu okulondoloza ezemvelo.
Ukulima usebenzisa ugatshompo kuqakatheke kakhulu. Kakhulu sekulima ngoba kuya-accommodate umuntu wonke. Indaba futhi kuya-accommodate umuntu wonke okokuqala. Xa kuyukuthi ngumuntu ongenelisi ukuthi uthole ukusebenzisa i-tractor ngoba i-tractor ifuna imali, uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Nxa ungela nkomo inkabi zokuthi ulime ngazo uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Indaba nisotsho njalo ngoba ugatshompo ukuthi ngesikhathi sobusika uyaqalisa ukucenta, ucente lapho ufuna ukulima khona, udebha amagodi akho ungasebenzisangani i-tractor.
Unkosikazi Ndlovu ohlala eGwanda uphinde wathi ukulima lokhu okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-regenerative agriculture kulondoloza amanzi.
Kupreserve amanzi ngendlela zokuthi one uyagebha igodi, izulu nxa lisina liyangenisa amanzi egodini. Igodi lelo ubusulivala ngotshani. Xa izulu lisina amanzi ayangena egodini, xa uvale ngotshani which is mulching kuyapreventa ukuthi amanzi a-evaporate masinya aphume egodini kuhle kuwome khonapho khonapho. Akwanisa ukuthi lese izulu linile this week lihlale 2 weeks lingananga, isilimo sakho siyabe silokhu sihlakaniphile ngoba phansi kuyabe lokhu kulobu manzi. Ugatshompo uqakathekile futhi ngoba uyenza isivuno esiningi ukuthini, umquba awuphombi ukuchithiza nje njengemasimini kumbi wakwani. Nxa kungukuthi ngofake wakwani ufida igodi lakho, igodi ufida exactly lapho okwazi ukuthi ihlanyelo yakho uzayifaka khona. Akufanani lokuthi ulime ngenkomo ubuthelile umquba kwezinye indawo yabo ungafikanga, kwezinye indawo yawufikile. Kodwa kugatshompo kuyabe ukwazi ukuthi isilimo sakho lapho sifake khona definitely kulo mquba, kutho ukuthi isivuno sakho sikhangele isivuno esinjani esingcono kunalokho oyabe uzakwenza nxa usebenzisa ezinye izindlela zami zokulima. So ugatshompo uqakatheke kakhulu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane esabelweni seMatabeleland North.
Sikhangele bakithi i-climatic change isiguqulile umkhathi, umkhathi izulu alisani ngendlela eyiyo njengakudala. So okukhuthazakala kakhulu ukuthi abantu kabalime indlela zikagatshompo lezi esizifundiswayo. Ugatshompo yindlela enhle elula yokulima, ugebha amagodi akho. Kuyavuselelisa umhlabathi, lobo umhlabathi athi usugugile ungani usovuthukile, ungahlala ugebha amagodi wane ndawo ufake umquba kuyavukeleka kunone kube indawo entsha kakhulu emangalisayo. Ungaphiyakhangela futhi lesivuno ositholayo kakufanani nokulima njengalokho esikulima ngenkomo. So kuyakhuthazwa ukuthi abalimi climatic change lesiyibonayo, isikhathi sezulu sesincinyane akusaqedakala ezomkhathi, sigqugquzela ukuthi abalimi belime indlela zikagatshompo zenezo esizifundiswa nguhulumende hlilo lubizwa kuthiwa yintwasa.
Incwethi kwezokulima umnumzana Everson Ndlovu uthi ukulima lokhu kunceda abalimi abaningi kakhulu eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Asithi usufake isivuno sakho phansi sesimile laphana, uyahlanyela amakhabe amajodo anabayo lawo ayakhava indawo yakho aya acta njengani njengemulch kubuye futhi ngithi kanengi nengi besikhangela ukuthi abantu bayenza ugatshopu but bale lokho behlangela umumbu. Let's also go for small grain. Esithi lezo suku i-traditional grains, unyawuthi, ivele, uphoko. Let's go for small grain. Ngoba small grain lazo zilakho ukuthi zithi withstand ini ama-drought, ama-dry conditions. So kuyaphathisa futhi. Singagijimisa umumbu thina semateperent ngoba wonke umuntu udla umumbu. You rather lime ivele lakho xa ungafuna ukudla isiwa sakhona. Ulithengise uyethenga impuphu yani yomumbu. But you have made man then. Ongwevu laba they are promoting a small grain, meaning that there is a ready market for a small grain. So iya acta therefore as insurance kuwe, even ungathandi ukuyidla.
Kodwa kulabanye abathi uhlelo lolu lihlupha ngokuthi ufunakala amandla okusebenzisa ikhuba lezandla lokunye. Ngimele iStudio 7 kuseMaryland, ngoKip Stube.
Ngangena kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba elo-Ukraine lithi kungamangala uhlaza tshoko ukuba libengasiya selithuthune idolobho le-Bakhmut. Abantu bayo kwele-Sudan bavumelane ukuba kubekwe izikhali phansi kwezinsuku eziyisikhombisa kusadingwa indlela yokuqhumisana umlotha. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Namhlanje ngilomchumayeli okholelwa njalo kwezamasiko umnumzana Vusani Sibanda. Usiphatheleni namhlanje?
Sibonge babunkomo labalaleli. Engiphathele khona namhlanje nangu bengilombuzo ngingedwa ngizama ukuziphendula. Masibuka umdali yonke into akayidalile kazenzanga futhi. Uzidale nje sisonke but sangafani. AmaChina balenkolo yabo iBuddhism ekhambisana lesiko labo. UNkulunkulu zambula kubo through inkolo yabo nesiko labo. AmaNdiya labo balenkolo yabo okuthiwa yiHinduism. AmaJuda balenkolo yabo okuthiwa yiJudaism. AmaArabs balenkolo yabo okuthiwa yiIslamic Muslim. UNkulunkulu zambula kubo inkolo yabo langendlela zabo. AmaKhiwa abelungu balenkolo yabo okuthiwa yiChristianity. UNkulunkulu zambula through inkolo yabo namasiko abo. Ithini inkolelo yomuntu omnyama? Ithini inkolo yomuntu omnyama? UNkulunkulu azambula through ngayo namasiko abo. Ngoba usidalile umdali kasifani. Esidalile siyizizwe lezizwe. Usiphi indlela yethu yokukhonza engafani? Lamasiko ethu kawafani. Uzambula ngendlela yethu asidale ngayo. Ibithini indlela yethu yokumkhonza umdali mandulo before colonization? Ibithini indlela yokumkhonza umdali? Lapho sibe sibona umdali ezambula, sibona silamatha akhulumayo njelele, ebe sibona umdali impela ukuthi uyazambula. Umuntu omnyama kube kuyena yena obephofulu. Ibithini inkolo yethu? Inkolo yethu African spirituality besimkhonza ngomoya, umuntu omnyama umuntu omoya. UNkulunkulu bezambula direct kokhokho. Ubeziveza direct kokhokho. Sasuke kade bephofulu. Siphumile thina endleleni yethu, salandela indlela yezinye izizwe. That's why yizwe nikunje. Kaswa yizwe nikunje. Siphumile endleleni ebesixhumanisa nomdala, ebesimbiza asizwe, ebesimbiza asisabele. Saphuma. Sithi namhlanje why kunje, why kubulawana, why simo sinje, why simo sinje, why thina why singazibuza ukuthi sisahamba ngalandlela umdala wayesidalele yona na. Ngoba izizwe lezizwe uzidalile. Zonke izizwe waziphi indlela yazo yokumkhonza. ithini indlela yomuntu omnyama, ithini indlela yethu as an African uNkulunkulu asamukela ngayo basizwa ngayo asibona nga. Once sayithola samazi leyo ndlela umdala uyochibilika benathi ngoba kuphi ezweni, kubi ezweni. Asithi isikhathi sobunzima sokuphila esidlula lesi sikuso, kuphi ezweni, kubi ezweni. Ithini indlela yethu umdali ebesimemeza ngayo asizwe. Umuntu omnyama uyathandaza every corner tukuni uyakhuleka entabeni, uyakhuleka emanzini, uyakho ikuphi nakuphi uyakhuleka. But umdali kasizwe ngoba izimo ziqhubeka ziba wesi than ukuthi zibe phethe. Ithini indlela yethu esixhumanisa lomntu ngoba izizwe lezizwe zibambelele kundlela yakho, bale ndlela yabo abamkhonza ngayo umdali abathi bamememeza sabele. Thina as an African ithini yethu indlela. Once sayithola le ndlela sayilandela izinto ziyovuleka. Umdala uyochibilika benathi sibonge ifihlo iyezulu. Wena Nkulunkulu omdala sonini lanini nguwophethe emhlabeni ezulwini yonke indawo kulawula wena. Sikhombe indlela yethu yokuphila mdala. Silahlekile ngoba izizwe lezizwe ziyayazi indlela yazo, kodwa thina as an African indlela yethu siyazi. Sibonise ngoba once sayithola indlela yethu nathi siyofana lezinye izizwe, siyobuyela sibe powerful. Siyabuyela ube nathi mdala. Khuleka sibonga sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silo Mchumayeli, umnumzana Busani Sifanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Igama Ngontungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu Ntungami Linkomo. Sike sizwe ezamasiko namhlanje.
Sihana masiko wezi umandla lo baba mkhulu namasiko.
Uthelo lo masiko lokuphila kwabantu sizo zonke namhla sixoxa ngodaba lwenkubalo. Hambe inkubalo kuyini? Uze sazi udaba lolu silomnyenza lambuso ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo ngwenya.
Ngibingelela babuDube labalaleli bakho bonke nje jikelele kanye labasakazi bethu. Ngithi namhlanje nje ake sithathaneni ke sibuyelele endulo ke sibheke ezamasiko, ikakhulu amasiko ayesenziwa kumbe imikhuba eyayisenziwa xa ngabe kutshoniwe. Lizakhumbula ukuthi kule siko elalibizwa kuthiwa ukudliwa kwenkubalo. Inkubalo ngizathi mina yinyama noma ngithi isidlo esasidliwa ngenyama okwakubulawa imbuzi. Imbuzi leyo ibisihlinzwa nje ifitshane kuphela. Kuthi nxa sekwenziwe njalo bese kuphekwa kuhlanganiswe nemitshanyana nje ehlukahlukene eyaziwa kakhulu ngumelapho wendabuko noma inyama nje. Kwakuthi nxa kade kutshoniwe ngosuku oluzalandela uzafika lo ozaba ozobadlisa inkubalo akangene ekhaya, ufika nje ame ngaphandle laphana. Laba basekhaya sebezaphuma ke bafike laphana bahlukane ngokobulili, omama babe ngapha obaba babe ngapha. Wayethi ke nxa esebadlisa leyo nkubalo noma ngiqale ngokuthi yayisenziwa kanjani. Inkubalo kwakubaswa umlilo, umlilo wakhona wawungabaswa ngenkuni ezilameva, njalo inkuni zakhona zazingathezwa phansi, kwakumele zithezwe phezu kwesihlahla. Njalo kwakuthi ke lowo muntu ongiyoza badlisa inkubalo abe sepheka inyama leyana ehlanganise le mithi njengoba sengike ngatsho. Kuthi nxa sekunjalo abe sepheka isitshwala esenziwe ngophoko okanye amabele okanye izimba lemve.
Ngozala zongwenya soke akuchasisela kancane ngakhonokho ukuthi kwakuvele kubanjwa njani.
Kwakuthi nxa isidliwa leyo nkubalo kuphinde futhi kubilise elochako lubekwe laphana okanye amanzi lalo futhi luzofaka izimpanjana zemitshana ethile. Okuza kuthi nxa sebe sidla laphana omama bazafika laphana bame phezu kobulongo obuzabe bunjwe ngulowo melapho wendabuko labo baba bame ngale. Lizananzelela futhi ukuthi obaba babesidlela phambi kwesibaya leso sidlo, omama besidlela ngale esiphaleni njengoba siyazi ukuthi kuzokuthiwa isibuya. Kwakuthi ke nxa sekunjalo sebemile khona lapho uzobaqhubela nje lo isithwala lesi siyabe sibhekwe namabele noma ngophoko. Uza siluma aphinda sikhafule yabe sethatha uchakololo alumumathe aphinde alukhafule. Emva kwalokho ke kuzabe esethatha lenyama leyana layo futhi ayidle kodwa angayiqhoba amathambo. Okuzathi mase beqedile khona lapho ke lo melaphenda boke beseqoqa wonke amathambo lawana, kwese kusithi ke lo uyabe ngekho ngalelo langa umelaphenda buko wayethatha isithwala esane siseleyo ayisilengisa nxa singesabo mama silengise khona ngale esiphaleni, nxa singesabo baba uza silengisa eminyango wesibaya. Abazafika la abazafika benza into efanayo, la yayidliwa kanjalo kwinkubalo. Inhloso yenkubalo kwakuyikuthi kuyikususa ithunzi elimnyama lokufa lele selingene kuleli khaya, kuphinde futhi kunikezwe nesithunzi kulaba abasuke bekhala. Yiyo ke indlela inkubalo eyidliwa ngakhona. Abantu bananzelela ukuthi kule khubalo kuphinde kube nenkubalo, kuyizinto ezimbili ezingafani lezo kodwa zonke zenziwa ngemithi.
Hayi ke udokotela uluma lapha namhlanje kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa ngenkubalo lo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Kwezemidlalo iqembu leDynamo sibe nguthikelo bhanga 00 lelemanika Diamonds emdlalweni odlalwe namuhla. Umdlalo weqembu ewange leTriangle United ufike emaphethelweni ngokufanayo. Kusenjalo isile ngesikhala senalithi inkokheli yeqembu leHighlanders, abalandeli beqembu sebefuna ukuyisusela amanqe emhlanganweni oqhutshwe namuhla eBuzo Clubhouse. Bathi indaba zemali aziqondakali njalo basola ukusebenza kwenkokheli yeqembu leli, kubika uEzra Jesus Banda.
Kulabalandeli beqembu akade befuna ukuba kuxotshwe inkokheli yeqembu leli emhlanganweni lowo kulandela ukuxokozela okumangalisayo phezu kodaba lemali okuthiwa kayisetshenziswanga ngemfanelo onyakenye. U-Isaac Donga olilunga le-Highlanders ubefuna abaphathi bebhosa baxotshwe.
Abantu bebesithi bahambe ngoba kabasuthiseki ngendlela abaphathe ngayo imali, yikho okubenze abantu bathukuthele ukuthi kabahambe.
Omunye njalo umlandeli webhosa uChris Zulu uthi abaphethe leli qembu bayalwa.
Umhlangano ube khona kodwa kuningi kakhulu ongahambi kahle ongalimaza iqembu lethu. Uma kungaqhubeka kungaleya ndlela kungalungiswa, I think kumele bebe nesambululo ikakhulu indlela i-board ne-executive ezibonise ukuthi zisebenza kanjani phakathi phambi kwama-members akusimo esihle lokuyana kuyalimaza iqembu. I think in the near future kumele kulungiswe ukuthi iqembu lethu libe right.
Owake waqeqesha iqembu le-Highlanders labafanyana abancane u-Ari Baba Dube uthi inkokeli yebhoso isiyehlulekile.
Awuhambanga kahle vele, into zangkhona bekungaqondakali ukuthi ibhodi iyangenela iyenze i-TV bayalwa njengo-chairman. U-chairman vele ngalaleli muntu ninokuthi unguye.
Ukwehlula ekuqaleni komnyaka lapho umgcinigceke weqembu uBusani Mthombeni angazange aphakele khona abalandeli ukuba imali iminjani kwenza kuba lokuxokozela emhlanganweni oqhutshwe namuhla. Unhlanhla bahlangene Dube oba nginobhala waleli qembu landisa ngokufuthelana kwamalunga ebhoso.
Siyakunanzelela ukuthi kuphuzile kwaze kwafika ngalesi sikhathi okwenze ukuthi umhlangano namuhla ube ngumhlangano onzima kakhulu ngoba abantu bebefuthelene. Wabuya nje kwathi ama-auditors lawo afika ibeka indaba yabo bayichaya, kwakhanya ukuthi kulento ezimbalwa mhlawumbe ezingaphathwa kuhle. Kwase kusenza ukuthi le board layo igcizelele ukuthi kulento ezingahambi kuhle, kukhanya-ke ukuthi kulokungasebenzisani kuhle phakathi kwe-board le-executive.
Omunye njalo Modern Sikhuthele Ngwenya owake waba ngumphathi we-Highlanders ochaza ngokwenzakaleyo kunomhlangano.
Kube loku phikisana kakhulu, abanye besithi hayi yona i-executive kayichaye phansi kayihambe. Kube lo mbono wokuthi kube le vote of no confidence, abanye baphikisa kodwa ibhodi yacela yancenga sibili ukuthi hayi asibanikeni ithuba ukuthi belilungisise amaphutha abo. So yikho lapho esikhona kathesi.
Umkandla umgcinisano we-board of directors uqembu le-Highlanders uchaza ngobudlwangudlwangu obube khona
ngemva kokudluliselwa phambili azabuya ngemva kwenyanga. Iyanga zaze zaba ngu-4 months khonokho kuhluphile kwase kusithi ama auditors akukhulumileyo lapha ukukhanya ngathi akutshengisi akutsho ukuthi kwathathwa izimali kodwa akutshengisi ukuthi akudatwanga aba kutsho ukuthi amalunga ke bebedinga ama-members ukuthi okuyikho yikuphi po njengoba ama-auditors ethi bangeke bakhulume okuhle ngalokho abakubonile.
Isisekelo sombuso weqembu le-Highlanders sithi ibhodi yeqembu yiyo okumele-ke iphathe intambo nxa kungenzeka ukuba i-executive isuswe esikhundleni, kodwa ibhodi yalile. Umhlangano wanamuhla uqhutshwe ukuze inkokheli yeqembu iqedise uphakela abalandeli beqembu ukuba imali yeqembu isetshenziswe njani inyakenye, kodwa kwehlule ukuthi amalunga aleli qembu akuzwisise. Ngima ne-Studio 7 ngapha ngase-Highlanders Clubhouse, igama lami nguJesus Banda.
Uhlelo lolobatsha namhlanje lofundana indimande khona ngale ke kobulawayo. Ndimande unjani mfowethu?
Yaphi la mthembo ofunda njani khona ngapho?
Asiphilile. Akusitshele ke sizokuthi ke lohlelo oluqhubayo khona mfowethu. Luhlelo lwani?
Oye, lezi nsuku zinikezela isomsona mbebini. Indoda le yakushiyayo ngo-2020 eyayishabele u-Cousin Mtshizi. Kunananto yaminzayazi yayitshela umculo we-hip-hop, kodwa nje yayiprojusa nje yonke into eyimizithi yayisenza.
Singathi-ke kunini khona kunini
ye akuza kuba mhlaka-19 ogama khona ngale ebuvesi ivela lapho achomela khona ngithi abantu bawazi ukuthi wathola imoto endaweni leyana ngugulukwane esitich laphana emausukecricket so ikhethi kulungiselela
libangake liulungiselela khonokho njalo kuqakatheke ngani khonokho elifuna ukwenza
owathe sindethim yami endichwane kakhulu e-includa sinomfowethu i-artist lapha kuhambaza abanye ngomzo-7 nomunisisi sangu-12 khona laphana i-town yaphekapheka ona uloku i-restaurant size wasela then besemili futhi ka-cousin siyagijima kakhulu. Wonke ngesandwa ngobani ubewaphethisile abantu ngomzo ngobani ongabacabanga abasayelayo khona kobulawayo ye
ye akunxuse abantu
izandla bethu zinsitshani lapha emalungiseleleni. So nje sihamba sithothele izincwadi lapha lalapha emankampanini kodwa lohlupho nje abantu bakithi basukumela kazatshane ngathi selincedele injalo angazi ukuthi sebefuna sibakhonjiswekakahle kanje kanjani ukuthi indoda leyi sikhathe ikakhulu lapha kwezomthelela kobulawa.
Ngathina lo kholo manje ngibonga umdali ngokungikhokhela kulento oko manje ngiyabhukha faka imali uzobona ngizothuya mase ngirocka le mic uzomuva bheka amazero ngiphusha amakhoma bebengakholwa ngibatshela ngephupho.
Abafisa ukuthi baphume bancede bangaphuma njani?
Oye, abafisa ukusincedisa okuqala sile email yethu ngeplanetdream@85@gmail.com. Then iinombolo zami ngu-0775872106. Bangangitshintsha kuzona leyo inombolo le miningi.
Ye, ungaziphinda iinombolo zakho?
Inombolo zami ngu-0775872106.
Namhlanje besilo fundani ndimande ngikhuluma ke ngu-Calvin ujaha wayitshaya umculo njalo eprojusela abantu abaningi.
Bebethingeke manje phakathi ngenile bebembekela aphansi manje bambona bavumile lentwana ikhulile
Aye, lamhlanje sigqiba lapha uhlelo lwethu olubalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uKipps Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.